Motungamiri wezvifava Felton Kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. Vakamambo vanoti vabvumirana sebhodhi rezvifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project in funding because takatora maganisha anenge yobata. So hapana zvataimitaita.
Vezvifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo vaLazarus Murushomana avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofanira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yevezvifa mubhanga ravo. Pamusoro pezvimwe zvikwereti, Zifa ine zvakare mari yeveledzi kahaya avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikasadza kukwana. Zimbabwe yakabvodzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup nevefifa ava nemhaka yechikwereti yaimbove murayiridzi wemaorias Valinos uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi vakamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murayiridzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekucroatia nemari yemuno yemaRTGS.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe but mafigures acho private between him nezif hatikukwanisa kuyadzika onja izvo.
Zvikwereti zvevezifa izvi zvinodzokera kumashure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navacabinet dure. Asi vakamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti zvabhadharwa uye zvekuti zvifa yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino vezvifa vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika chemaorias icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.